Mutauriri weTPC vaPromise Mukwana anzi vanoti vatsigiri vavo vanopfuura zana vari kushungurudzwa kurohwa nekupisirwa misha mumatunhu akaita sekugokwe Bwera Harare Masvingo Uzumba neMaramba Pfungwe. Vati vatsigiri vava gumi nevatatu kumatunhu eUzumba neMaramba Pfungwe kumaTsonaland East vakatotiza misha yavo mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
Taenda kuHighfields dhorobha Uchi naNomsa Maradzika vakatemwa nematombo vakatoripota nyaya yacho kumapurisa. Nyaya dzatiri kutaura dzese dzine RRB number ekupolisi. Uzumba Maramba Pfungwe kune vanhu vanopfuura 13 vadisplaceswa vakatotiza vasiva kutogara kune dzimwe nzvimbo vabva ikoko.
Mumwe mugari wekugokwe Kabuyuni vashadrekana vatiwo mumwe wavo vaedhimurehwa vakapambwa nezuro manheru uye kusvika pari zvino havazivi kuti ari kupi.
Anozuro kata zvainzi umwe anonzi Murehwa anga ari kumatigiri kupolin station avangoshayikwa paabva kumandi seni hana kuoneka kuti aendepi. Mudzimai wacho hatombozivi kuti aendepi. Izvo tiri kutomutsvaka izvo hatizivi kuti ari kupi izvozvo.
Ukuwo sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center kana kuti ERC rabudisa mashoko kuvatori venhau richiti nhengo dzaro dzaiongorora sarudzo dziri kushungurudzwa mudzvimbo dzakawanda munyika. Mukuru webasa muERC Muzare Barbara Bebe vatiwo nhengo dzavo kukaroi Kariba nemakoni dziri kufondwa nevanhu vatisingazivi vachivhundutsirwa kuti vadzoke kuzosaina mapepa ezvakabuda musarudzo akachinjwa.
Madrivers edu ari kuground vari kureceive mamessages from people that they don't know. And these people are asking them to go back kuma polling station and vari kuti hanzi they are supposed to get there and sign new V11 results forms.
Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vafarai marapira vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya. Vatiwo nhengo dzebato reTPC ndidzo dziri kuita mhirizhonga uye dzakarova nhengo yavo amai Barbara Rhodes kwaChirumanzi nezuro.
Umwe wemaMP wedu amai Barbara Rhodes vakaatakwa nenhengo dzeTPC constituents kwa nemapanga nemabhemba muchina. Vakarohwa vakavhunika mbabvu vakakuvara musana mabhonzo mamwe kumusana akatsemwa. Kutaura kwatiri kuita kudai vababa rorebo vari muchipatara.
Asi mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Ponyati vati munyika mune runyararo uye havasati vatambira nyaya dzemhirizhonga dziri kunzi dzakamhangarwa kumapurisa idzi.
Munyika mune peace, mune runyararo as we speak now. You know, in all parts of the country, maybe we would need more specifics so that we can make a follow-up in our relevant police station.
Asi vamukwana hanzi vapikisa mashoko avanyati aya vachiti munyika hamuna runyararo vachitiwo kuda kusungwa kwavo inzira yekuda kuedza kunyaradzwa kuti vasaite basa ravo rekutaurira nyika zviri kuitika panyaya dzesarudzo. Vari kuongorora zviri kuitika musarudzo vakabva kusadic African Union, Commonwealth, European Union nekata senda vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa nenzira isingatambirwe nemitemo yesarudzo pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.